Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 12/2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvo muchirongwa chedu chanhasi.
Isu chikuru chatoda kuvadzivisa iposition yedu semapata anopikisa kana FDC Alliance zvakare kuti chii chatiri kutarisira maringe nesarudzo dzegore rinouya. Tine zvinhu zvatiri kutarisira kuti zvinge zviripo zviri in place tichigadzirira kuenda kusarudzo kuti sarudzo dzifambe zvakanaka. Saka takanyanya kutarisira nenyaya yesarudzo neroadmap yekusvike kusarudzo ikoko kuti sarudzo igogamuchirika neopposition mushure mekunge taihwina sezvo tinotarisira kana zvatiri kutarisira kuti zvinge zviri in place kuti tizohwine sarudzo iyi. Ndo focus yedu yakanyanya iyoyo.
Vatungamiri vatatu vemapato ari muMDC Alliance vanoshanya kuno kuAmerica uko vachange vachionesana zviri kuitika muZimbabwe nevakuru vakuru muhurumende yaDonald Trump pamwe nemasangano akazvimirira.
Toda sachigaro uya anonzi pachirungu ari independent minded, ari impartial. Sachigaro kuti akanzi shamwari batane papa ndobasa rako masimba ako ndeawa ngaasazeza kushandisa masimba zvaita mai makarao.
Mapato anopikisa otaura pamusoro pemunhu waanofunga kuti anofanirwa kuitwa sachigaro weZimbabwe Electoral Commission.
Ndi kana iye ariwo munhu akakuwana handiti akakuwana kana pazoitika nyaya dzinenge idzi anozokwanisa kuti dzihendera sei iye ari mukiyo rakuwanawo futi iro basa repolisi pazvinhu zvevanhu ndirei ndirega kuzowana here aiwa asvika nanafike vauya pakati pedu isusu handiti vabva pastation vari muuniform varikuda kuzohora here kana vaa kuzoona kuti zvinhu zvatiri kuwazvokudya tikupiwa zviri kupiwa here.
Vagari vekunyamakate kuhurungwe votaura pamusoro peuori huri kuitwa nemakanzura pamwe nemapurisa emunzvimbo iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vemapato matatu ari muMDC Alliance vari muWashington DC umo vari kuita musangano nevakuru vakuru muhurumende yeAmerica. Vari kuno kuAmerica ndiva Jacob Ngarivhume, mutungamiriri weTransform Zimbabwe, vaTendai Biti, mutungamiriri wePeople's Democratic Party, pamwe nemumwe wevatevedzeri vomutungamiriri weMDCT, vaNelson Jamisa, avo vari kumirira vatsvangirai. Jonga kandemiri weStudio 7 abata vaNgarivhume kuti tinzwe nezverwendo rwavo kuno kuAmerica.
Ichokwadi vaKandemiri tiri muno muAmerica muWashington DC tichida kuti tikurukurirane nehurumende yeAmerica nokungozivisa kungoizivisa pane zviri kuitikawo yetingati ya diplomatic engagement iyoyo tiri kuiita muAfrica, tiri kuiita kuEurope, tiri kuita kuno kuAmerica nemuregion yedu kungoti tingozivisana maringe nemamiriro akaita zvinhu.
Saka zvii zvikuru zvamuri kunyanya kuda kuti muzivise hurumende yeAmerica?
Isu chikuru chatoda kuvadzivisa iposition yedu semapato anopikisa kana FDC Alliance zvakare kuti chii chatiri kutarisira maringe nesarudzo dzegore rinouya. Tine zvinhu zvatiri kutarisira kuti zvinge zviripo zviri in place tichigadzirira kuenda kusarudzo kuti sarudzo dzifambe zvakanaka. Saka takanyanya kutarisira nenyaya yesarudzo neroadmap yekusvike kusarudzo ikoko kuti sarudzo igogamuchirika neopposition mushure mekunge taihwina sezvo tinotarisira kana zvatiri kutarisira kuti zvinge zviri in place kuti tizohwine sarudzo iyi. Ndo focus yedu yakanyanya iyoyo.
Vamwe vezvematongerwo enyika vanogara vachichemawo nenyaya yemitemo ine chekuita nesarudzo. Inyaya dzamuri kuda here kuti mubatsirwe nevekunze uye vanokubatsirai nemutoo upi tichiona kuti Zimbabwe ndo ine kii panyaya iyoyo?
Isu semapato anopikisa hatina chitingatarisira hedu kuti vabatsire asi nokuti isu ndisu tine zvatiri kutoita kuti tigadzise nyaya idzodzo, asi zvatinoda kuti vazive situation iri paground. nokuti vakanzwe one side of the story kuhurumende bedzi havazozive kuti zvinhu zvakamira sei isusu wose opposition tiri kuzviona sei saka zvakakosha kuti tivainingenje so that vazive kuti what is our position on those issues mamirire neiyo yemitemo ine chekuita nesarudzo zvizvi zvakaita kuitira kuti ivo pavanoita engage the government of Zimbabwe toda kuti vaite convey our position and uye vazive kuti isusu opposition what are we saying saka izvozvo ndo zvatiri kunyanya kuti lazive nokuti vakaziva vanoita madecisions avo engagement nehurumende yezimbabwe lane information kana vane knowledge which is very critical pamwe pacho vanofunga kuti zvinhu zvese zvatonaka vanobvabe zvevaenda bva zvinhu zvese zvanaka isitovaudza kuti aiwa hazvina kunaka nokuti chakati nechakati nechakati chichi kuda kugadziriswa and process iyoyo iri very critical and important
kuuya kwamakaita uku makakokwa here nehurumende yeamerica kana kuti ndimakakumbira kuonana navo
zviri paviri iroutine procedure yemapato anopikisa kuti tionewo dzimwe dzehurumende maringe nezviri kuitika naiwowo zvakare pane maorganization nemabandiko nemaboka anonge achida kunzwa kuti zvakamira sei saka paiva kuti isusuwo vakatidaidza nesuwo tatagara tichidawo kudi kuuya kuti tikurukurira navo saka zvanga zviri paviri
touyawo panyaya yezvirango zvinonzi zvakatemerwa zimbabwe hurumende inogara ichitaamerica yakatemera zimbabwe zvirango inyaya yamuchakurukurawo here nayo kuti zvitariswe tichiona kuti paane utungamiri utsva
iyoyo hatisi kutaura nezvayo hatinei nayo kana kuti haita afecte nokuti hatina kumboti isu pane zvirango zviripo ndezvehurumende yezimbabwe neamerica saka hurumende yeamerica kana idotoa nezvezvirango vanotaura nehurumende yezimbabwe hazvisizvo isu zvatavinge kuti taure navo maringe izvazvo
inyika dzipi dzimwe dzamuchashanyira mabva muno muamerica
tine nyika dzekusadic of course tine african union then tichazoti pamberi apo tichazoende kueurope nyika dzekueurope ndo dzimwe dzichataura asi tingangoti basically tiringosangana nepasi rese tichikurukurirana nezvezvakaita
vamwe vari kuti ndonguva yekuti munge muchiita hurukuro nehurumende yezimbabwe pane kuti mutange kumhanya kuenda kunoita hurukuro nevekunze musingagari pasi nehurumende itsvai imi munoti
hurumende yezimbabwe iyo handitiko zvino yanga ichitovawo bhizi kukurukura nedzimwe nyika ichitaurawo zvinhu mamiriro eposition vayo saka isuwo semapato anopikisa zvitinewo zvatinonzwa kuti aiwa ngazvikurukurwe nyika izive nekuti pane zvakaitika muzimbabwe saka the whole world must understand it from our point of view as the opposition as very important stakeholders tisati tasvike paelection inoteera saka hapamborina chakashata ipapo hurumende yezimbabwe tinoengenjana nayo nokutaurira nayo every day zuva rimwe narimwe tinonga tichikurukurirana nayo tinonga tichiisa express our maconcerns edu kwairi nezvinyuito zvatinazvo tinodaro zuva nezuva tinavo saka tinogara tichizviita hapamborina kuti tavajamba nokuti ndo kwatinotogara nguva dzese tatongouyawo kuno bedzi kutiite engagement inokosha iyoyo
mutungamiri wetransform zimbabwe vajacob ngarivhume vachitaura vari muwashington dc najonga kandemiri westudio 7 Masangano akazvimirira anoti ari kukurudzira mapato anopikisa kuti aite mubatanidzwa mumwe chete wakasimba kuitira kuti akunde ZANU-PF zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano weUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vaEdson Dube vanoti vemapato anopikisa vanofanira kusiya zvekurwira utungamiriri vobatana pamwe chete nemamwe masangano akazvimirira vadzidzi pamwe nevemachechi.
Mafungiro angu ndeyekuti coalition inofanira kuita imwe kwete kuti munhu anongoti ane kachipoka kake apa kuti yava coalition yakamirira wanhu. Kana nyaya idzi dziri dzekuti vanhu vavo vezimbabwe vabhenefite zvinofanira kunga zviri zvinhu zvekuti vanhu vanouya pamwe vobatana pamwe zvisingaperere pano wemapolitical parties asi zvichienda futi kumasangano anoita nezvemachurches masangano anomirira vagari nevamwe macivil society organizations akangosiyana siyana ndizvo zvinoita futi kuti nyange pane ane pfungwa dzekuchichidzira vanhu kana ane pfungwa dzekuda kubiridzira election anoona kuti chisungo chevana vezimbabwe ndechimwe chekuda kuona a free and fair election
Masangano akazvimirira aya ashoropodza vatungamiri vemapato munyika ayo ane mibatanidzo mitatu yakasiyana siyana inoti MDC Alliance inotungamirirwa nava Morgan Tsvangirai, CORD inotungamirirwa nava Elton Mangoma neRainbow Coalition inotungamirirwa naAmai Joyce Mujuru. Mutauriri weYoung Voters Platform vaEdgar Gweshe vati kana pasina mubatanidzwa mumwe chete wakasimba ZANU-PF inonetsa kubvisa nesarudzo.
Ndachiona sekunge zvakakosha kuti vatungamiri vemapato akasiyana siyana ava vange vachikwanisa kubatana voita chinhu chimwe chete. Vakadaro kurudzira vanhu kurejista kuvhota nekuti tikada kutarisa sistemu itsva yakapinda iri kutungamirwa navana Munangagwa nemasoja. Zvinoratidza kuti vanhu ivava ndo vaingobirira maelections kubva kunze kure kwese uku, saka zvikaramba zvakadai pasina kubatana vanhu ava vachatinetsa kuvabvisa.
Mutauriri wemasvingo Human Rights Trust vatinei mapinguro vanotiwo kubatana kwakanaka nekuti sarudzo dzegore rinouya dzinogona kuita mhirizhonga nenyaya yemasoja ave kutungamirira ZANU-PF.
Maonero andiri kuita ini ndeyekuti pakuvhota kwatinoita pari kutevera apa pachange pane mhirizhonga yakati wandei sezvo panopindira mauto tongoziva kuti hapana zvakanaka. Tikatarisa history yedu kubva 2008 mauto aitongopunyikidza kodzero dzevanhu, saka apa tinotoona kuti pachaitika violence yakatokura kutodarika yatakamboona kumashure kwese, nekuti iko zvino utungamiri huripo wakaiswa ipapo nemasoja, saka vachatozvitivirira kuti vasabvisiwa pachinzvimbo kuti varambe varipo. Saka panotoda kuti tiwane kana coalition yakakura chaiyo yekutika ndipo patingatobetserana, kwete izvo vari kuita zvokuti coalition yekwanhinginanhinginanhingi, tikawana hwani yakabatana zvinotibetsera zvakanaka.
Mutungamiriri weHarare Residents Trust vaPresha Shumba vashoropodza vatungamiriri vemapato anopikisa awa vati vari kurwira masimba ekutungamirira mubatanidzwa wakasimba, izvo zvaita kuti mubatanidzwa ipatsanuke.
Weopposition pari zvino tikange takavatarisa kupatsanurana kwavo kuri kunyanya kubva panyaya yekuti uyo anoti ndini ndine kodzero yekurwisa ZANU-PF, umwe nemumwe achiti ndine kwandakabva ndichirwisa neZANU-PF. Vamwe vanoti wakarohwa, vamwe vanoti iwo ndo wakamirira opposition yose, vamwe vanoti ndo wane vanhu wakawanda, ukuwo vamwe vachiti wakadzidza. Saka zviri kudikwa apa ndezvekuti opposition yose inofanirwa kucherechedza kuti dingindira recampaign yavo nderekuti kudini.
VaJefferson Chitando veRainbow Coalition pamwe navakurawo nechiwai veMDC Alliance vanoti mibatanidzwa yavo yakasungunuka kutaurirana kuti kuve nemubatanidzwa mumwe chete, asi izvi hazviitiki nenguva diki diki. Studio 7 yakundikana kubata vamangoma veCORD kuti vatipe pfungwa dzavo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichitevera kusiya basa svodo rapera kwaAmai Rita Makarau sasachigaro weZimbabwe Electoral Commission, mapato anopikisa anoti anoda kuona mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachidoma sachigaro weZEC anoita basa rake asina divi raakarerekera uye achiremekedza bumbiro remitemo yenyika. Tabata mutauriri weMDCT vaObed Guti kuti tinzwe pamire bato ravo.
Toda sachigaro uya anonzi bachirungu ari independent minded, ari impartial. Sachigaro kuti akanzi shamari batane papa ndo basa rako masimba ako ndeawa, ngasazeza kushandisa masimba zvaita mai Makarau. Ngaziyo kuti simba rake rinobva mubumbiro romutemo, harisi rokuti wapuwa neZANU kana kuti wapuwa neMDC kana kuti wapuwa neZAP, isimba rawapiwa nebumbiro romutemo. Saka ndo zvatinoda isu kuti achazenga chitoro achinzvimbo chamai Makarau ave munhu ane zvivindi uyezve munhu ane musoro unodzwisisa, muchirungu anotiwo uri level headed, asingakurumidziwo kungoda kungovhundutsirwa kana kuvhundutsira. Ari munhu asina kwaakarerekera, ari munhu anoita basa rake nemazvo, achiita basa rake basa sebasa.
Totarisa pachirongwa cheBVR, imi muri kugutsikana here nemafambisiro achiri kuita?
Tikangoti hongu tiri kugutsikana hedu, Asi matangira chakata chirongwa ichi mishina yakanga iri mishoma. Ndo zvimwe zvatakaona pa kunyanyanya phase 1 yeBVR ainonyatsotigutsa nokuti zvatotaridza kuti vezeki vanga vasinona tokuva prepared kuti vatangise chirongwa che biometric voter registration exercise. Saka parizvino takatopa chikumbiro chokuti abe mazuva awedzerwa kuti vanhu vakwanise kunge vachinyoresa vane vakawanda. Saka ndoona sekuti nyaya yekuti mazuva awedzerwe ekuregista inyaya yakanaka. Ivo vezeki ndomungawo parizvino vaone experience sechinhu chaachiri chokutanga kuti chiitwe muno munyika. Vava neexperience yokushandisa mishina yache BVR. Tona sekuti zvine zvaanani hazvo mafezi 2 kusvika pafezi 3 kusvika pafezi 4 yavako zvinenge speed yanga yawedzerwawo zvazvotaridza kuti basa uda vanga vakuita vachinoti gonei. Toda kungokurudzira vana veZimbabwe vakateerera nhepfenyuro ino nhepfenyuro yavanhu yeStudio 7 kuti musatya kuregister. Tinonzwa vamwe vanovhundutsirwa kumamisha uko kuti kana maregister tipei maregistration slip yenyu, vamwe vachitonzi uyai nemaslip yenyu titore maserial number. Musavhundutsirwa, dzidzi harina nyanga. Biometric voter registration inokupai mukana wokuti muregister zvakanaka zviri pachena, muvhotezve zviri pachena. Pamunovhota hapana anokuonai, musatyidzirwa, dzidzi harina nyanga.
Mutauriro MDCT vaObert Gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Ane mimi chirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Chirongwa chekuyamura varimi nembeu nefotereza chePresidential Input Scheme chinonzi hatisi kufamba zvakanaka kunyamakate hurungwe mudunhu remashonaland west nepamusana peuori huri kuitwa nemapurisa pamwe nemakanzura emunzvimbo iyi. Atsa Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vamwe vagari vemubhuku rinonzi Mike muwadzi 7 vanoti havana kuwana mbeu nefotereza izvo zvinopiwa imba yega yega nedonzo rekupedza nzara munyika. Imba yega yega inopiwa masaga maviri efotereza nechipaketi chimwe chete chembeu chinorema makirogiramu 10 kubva kumutungamiri wenyika. Fotereza nembeu zvinogoverwa vanhu nebazi redura renyika reGrain Marketing Board kana kuti GMB. Kanzira wenzvimbo ndiye anonyora mazita ayo anoendeswa kuGMB kuti munhu agozowana mbeu nefotereza. Vagari vakawanda venzvimbo iyi vanoti mazita avo anonyorwa oendeswa kuGMB asi hapana chavanowana, vachiti vakuru vakuru vebato rezanu PF munzvimbo iyi ndivo vanotora mbeu dzinenge dziri dzavo. Mumwe mugari wemuwadzi 7 muzvari Betipiri vanoti vari kushayiswa mbeu nefotereza mushure mekunyorwa mazita nekuda kwakanzura vajelas matesanwa vezanu PF vavanoti vari kuita uhuri nevamwe vebato ravo. Muzvari Piri vanoti kanzura nemunyori wavo vakatora mabhegi makumi masere nemanomwe ndokuaviga.
Tikaitika nditi pavhileji yaihurisi wehurumende kuita ruyi vakaba mafeiraizi 87 bags. Saka kumanheru wekwe vanoibutsa vamboisa kuchi kumango kwavo makuseni mekusira mumba.
Muzvari piri vanoti vakakwidza nyaya yefotereza nembeu kumapurisa epamakuti nekuti vainge vanyorwa mazita avo asi vasina kupiwa mbeu nefotereza asi mapurisa hapana zvavari kuita. Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemunzvimbo iyi vatichaona sengwe ava vanoti kunyange vakanomhanara nyaya iyi kumapurisa ekumakuti hapana chiri kuitwa sezvo vari kutora mbeu dzavo vachiti vari kudya nemapurisa. Mugari asina kuda kudomwa nezita anoti dambudziko riri kuita mapurisa nderekuti ari kupiwa mbeu nefetereza nakanzura izvo zvinoita kuti vasaferefete nyaya yeuori hwakanzura zvakanaka.
Onaka ari kubhenefita kuno zika anomusha papi ari kubhenefita. Which means is doubled.
And kana iye ari womunhu ada kuwana handiti ada kuwana kana pazoitika nyaya dzinenge idzi anozokwanisa kudzi kudzihendera sei iye ari mukiyo ada kuwanawo futi. Iro basa repolisi pazvinhu zvevanhu ndiri ndinenge kuzowana here aiwa asi kana vachinge vauya pakati pedu isusu handiti vabva pastation vari muuniform vari kuya kuzohora here kana kuzoona kuti zvinhu zvatikuzokubva tikupiwa zvikupiwa here.
Asi kanzura mutesanwa vanoti mapurisa vanhu vari muwadhi mavo nekudaro zvakakodzera kuti vawane mbeu nefotereza zvinopuhwa vamwe. Kanzura mutesanwa vanoti hapana nyaya sezviri kutaura vamwe vagari sezvo mapurisa anenge aripo pese panopiwa vanhu mbeu nefotereza vakachengetedza motokari dzinenge dzichitakura mbeu.
Kupolisi iripo haisi kuti mainputs anofamba zvakanaka nekuti patinohoresa mainputs apapa mupurisa ndiye ari kubva akaisikota saki uko GMB ouya naro pawarehouse toverenga kuti okay DV rabva kuGMB dispatch noti uko dispatch invoice rabuda rine mangani pagate 150 bags right tarisi pazvingani 150 kana 150 dzisiri dzepano panyamakati ndari dze 150 ndedzeku like the latest yandakapedzisa musi 27 yange iri kucharara kukaripa. But sakira kaine papi nepano roshika ro report pa collection point woya wondi pika ini pano ndoenda kupi asara akamira ona tsakiri chidarikira enda kupi enda hasi kuziva kuti what yakakura enda kusevwa nini.
Kanzura mutesanwa vashoropodza vamwe vagari vachiti vanopinza nyaya dzezvematongerwo enyika pane zvose zvinenge zvaitika muward vachiti mweya wakaipa.
Dambudziko room village nonzi Mike they want to involve politics pasingade politics. I can tell you, I can show you kuti munhu akakufonera ndiani and the five suspects ndokona kuudza kuti vanhu vakakufonera ndinengina within those names havasheke 102 panhu vapi ende vanhu vava vakatombo handa approacha vachiita ruda machi mainputs ndakati aiwa vatika vakadzenya vakadii apa chimbomira totanga tapedza pa kana zvaramba zvichiuya tozotanga zviri kudi kudzokorodzana you get this.
Mupurisa ari kuferefeta nyaya yekubiwa kwembeu nefotereza pamapurisa epamakuti vatinashe shindi vanoti vachiri pakati pekuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kunyamakate Hurungwe ndini apa Chigoriwa.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kuchibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Ray Choto. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zvatinotepfenyura na 6 a.m. uye na 2 p.m. tizivisei nekutitumira tsambambozha kustudio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga, munokwanisa kutinzwa pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Wauya mumanzi wa Fortunate Dube uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanoshanya kuno kuAmerica, uko vachange vachionesana zviri kuitika muZimbabwe nevakuru vakuru muhurumende yava Donald Trump pamwe nemasangano akazvimirira. Vagari vekunyamakati yekuhurungwe votaura pamusoro peuori huri kuitwa nemakanzura eko pamwe nemapurisa emunzvimbo iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoremba kuti muchange munesu zvakare masikati anhasi na2 p.m. apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. anokoneka nemufaro ndini Rachel Choto ndokusiyai mina standakire mutlanga.